tanga tichikurukura kunyanyanya nyaya yekutapapi tapapi pakugadzirira kodzero dzange dziriko kuendo kunouya vazuma netimu yavo vada kunyatsoona kuti taita zvinhu zvekwazvo zvinozoreva kuti hapave nemhirizhonganya nekupondwa kwatakaitwa iso vamwe mugore ra2008 ende uye hapana kutya vanhu vedu havafaniri kutya kuti kune ZANU-PF nezvipoko zvayo so ndozvavanga vatibvunza kuti masvika papi vabvunzazve kuti masvika papi panyaya yeconstitution tikavatsanangurira kuti paconstitution apa taita makakatanwa nekuti pane rimwe bato rinonzi ZANU-PF rida kuti constitution inyorweze zvakare iyo constitution iri yakabvumiranwa nemapato ese musi wa18 July 2004 so taita meeting yanga iri pachena yabudirana pachena yekutaura varume uye nanamai veyo zvinavumira mushe muzimbabwe zvemi vazuma netimu yenyu chisenzai kuti muone kuti zvinhu zvitatu izvi zviripo chekutanga is the integrity of the election yavapo here technical election voters roll itsvatinayo here delimitation itsvatinayo here vanhu vari kukwanisa kuregista kuvhota zvakanaka here zvitupa zvekuti vanhu vavhote zviripo here vanhu vari kukambeina mushe here midhia iri kuafoda taimu yakakwana kune mapati ese
tanzwawo kuti vanga vachida kunzwa nezvejomic zvii chaizvo zvavanga vachitarisa
vanga vachida kunzwa maripoti bhozivo vangu vachiti zvatinoverengewo mapepanhau ndezvokuti jomiki haisi kusenza mushe jomiki yaponja.